Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 3rd, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
We'd like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about World AIDS Day and the AIDS scourge.
On Saturday, December 1st, 2018, Zimbabwe joined the rest of the world in commemorating World AIDS Day with the National AIDS Council in conjunction with the Minister of Health and other stakeholders converging in Mazwe District, Mashonaland Central Province.
This year the theme was Know Your Status. The National AIDS Council says the theme comes against a background of HIV infections that continue rising, and also encourages people to know not only their HIV status, but also tuberculosis, sexually transmitted infections, or STIs, and other non-communicable diseases, chief among them, cancer.
Health Minister Obadiah Moyo and First Lady Auxilia Mnangagwa were guests of honor at the function.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
You can also find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voandebele.com. We are also on WhatsApp on number 001-202-465-0318. Yes, I'm going to avoid.
I'm going to keep shooting.
I'm going to keep shooting.
I'm going to keep shooting.
Yeah, I got to check the morning show. I'm going to keep shooting.
I know.
Yes,
so Trugunzga never tell it, never inga chukuna ikuta mamshuro.
You feel?
Yes.
I got chapulisa cool. I want to come for 6:30 AM. Isholana at Tinda. I can hold that.
Ishurova.
Yeah, kakul.
And Mvura 6 to 6 Mvura Mvumbi.
Yeah.
Do Basaradu Studio 7. They don't pa kupakura shateri shina out to a terri vanga
machinzok
vakari wa terri. Saganas gives it truku kurkura nenyare zuare world. AIDS Day, rakacherechedzwa kwa muZimbabwe zuva iri nemusuwe mugovera musi wa 1 2018. Zimbabwe tingati bazi rezveutano rakabatana National AIDS Council nemamwe masangano vakaita mhemberero kuGlendale kuMazoe District mudunhu reMashonaland Central. Kwatinozva kuti kwakaungana zviuru nezviuru zvevanhu zvakauya kunocherechedza zuva iro reWorld AIDS Day. Pakaa painewo zvinotandadza mimhanzi kubva kuzvikwata zvakasiyana siyana zvemagitare kusanganisirawo zvikwata zvinobva muMashonaland Central. Tichitaura neve National AIDS Council vanoti vakasarudza dunhu reMazoe District nekuti inzvimbo yavakaona sekunge iri kuti uwandu hweutachiwana kutapurirana huri kuti kwirei mudunhu iroro, vachiti inyaya yekuti inzvimbo iri kucherwa goridhe uyewo inzvimbo ine kurima zvichinzi nzvimbo dzakadaro idzodzo nekuti kune uchiwanikwa dzimari kunoitawo nyaya dzekuti dzepabonde dzinoti wandei zvichizoitawo kuti nyaya dzeHIV idzo dzinge dzichikwira. Tanzwawo zvakare kuti vakanga vari paurongwa ihwohwo sevanyarikani vaive mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa pamwe chete negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Ipapo Zimbabwe yakaparurawo ratingati dingindira kana kuti theme yekuti Know Your Status, ziwa paumire, asi kwete panyaya yeHIV chete. Panyaya yezvimwe zvirwere zvakaitawo se gomarara inonzi cancer, kuti TB, nyaya dzesugar nezvimwe zvirwere zvisingatapuriranwe zvakana zvisingaoneke kuti munhu anacho zvekuti unenge uchingo netseka anacho, asi ukatestwa woziva kuti wakamira papi. Kana wakanga uine cancer, vamwe vazhinji vanozongoiona yatobuda, vamwe vazhinji vanozongoionawo munhu atoshaya kunzi akanga aine cancer. Saka musiyo yekwaipiwa mikana yekuti vanhu vange vachienda vachiongororwa vachionekwa zvirwere zvakaitawo saizvo zvinonzi muchirungu non-communicable diseases. Asi nyaya hombe yakanga iri yekuti vanhu hanzi vaizvipira vachienda vachinoongororwa kuti vane zvirwere zvakaita sei, kusanganisirawo zvinotapuriranwa zvepabonde angadzi maSTIs. Hanzi vaiendawo vachinoongororwa. Takanzwawo zvakare vari kuraramawo neutachiwana hweHIV vachipupura kutaiwa ukawanangua kuti unge uchiziva paumire nekukasika unorarama makora akawanda nekuti unenge wakwanisa kunge uchiwana mishonga ndozvimwe zvatoda kuti kurukure imi kwamamuriwo nekwamuri nhasi tiudzive kuti zuva iri makaticherechedza sei Zimbabwe yasvika papi nekurwisana nedambudziko iroro reHIV AIDS uyewo nezvimwe zvirwere zvatataura izvozvi tizivisei pindai muchirongwa tichakupai zvakare nhamba dzekuti munge muchifona tamboti munofona pa 001 202 619 2077 tiramba tichiyeuchidzana Gibbs.
Ye kunjalo ke utonga selipakulele sibilo esixoka ngakho ke lamhlanje sixoka ngosuku lwe World AIDS Day. Ye lapha ke kukhulunywa ke ngokuthi kambe sokwenziwani ukuthi kunqabelwe igciwane lengculaza njalo lokuthi abantu abala ingculaza baphila njani kumbe baphila njani labo abalegciwane kuphela HIV. So ke sibonile ke eZimbabwe kade ngani kukhona kade bekwenza kwenza ukuthi abantu baxoxwe ngodaba lolo. So siyabona sibili ukuthi abantu abaningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele silakho lapha okwethulwe United Nations AIDS ibhala ukuthi 9.4 million abantu bakhanya ngazani abakwazi ukuthi bame njani ngodaba lwe-AIDS kumbe HIV. So ke singakhumbula kahle isihloko salonyaka somkhankaso sithi know your status. So ke abantu abaningi kukhanya ngazani abakwazi ukuthi bame njani. So ke ngizokuthiwa sesila bantu becingweni sime njani ba?
Tina Mr. Dumisani Nkomo vanove mutungamiri wesangano reZimbabwe Adventist AIDS Ministry vari muZimbabwe. Welcome to our show Mr. Nkomo. Yes, I think you can tell our listeners and viewers how important the World AIDS Day is to Zimbabwe and the world in general.
Maybe ngamafichane ngingatsho. I think right now ngikhuluma isiNdebele.
Yeah, khuluma baba.
Ngamafichane ngingatsho ukuthi ngokuqhakathekile ukuthi sibe sikhumbuzana. Lanqa mostly ibanga leli abantu sebelithatha to make money. But ilona ngwalo lijonga ukuthi sibe sikhumbuzana. Let's not forget. Lapho sivela khona lokukhuthazana njengoba sisitsho. Ngibona ngani challenge ekhona ikithi kubobaba when it comes to testing. We are saying utobaba, let's go for tests so that we protect our family, our partners. Abantu abaningi abahamba besiya ku-tester ngomama. Now, well, ukuthi kanguzwisisi because now we are trying to bring a lot of things ukuthi know your status, diabetes, whatever, nokunye asebekufaka. But eqinisweni elikhona, asikawinimpi against HIV and AIDS. Like what I'm saying, maybe no one is going to talk as we go. I see that we need. A lot of people say they relax, and you will discover that there are a lot of false reports for our reporters to get funding as if they are winning the war against HIV, especially in Zimbabwe. But we have a lot of young people who are getting infected each and every 2 minutes. Yeah, that's what any research somehow, the message I have been in jail. People are now enjoying it because when you talk of AIDS, people are now making a lot of money. I don't think even the official would say that. But what we are saying is the World AIDS Day must come to remind us so that maybe things are close to us. We need really to put a lot of effort on educating, especially men. I'm a man. I know what he says and we need to be tested, and I'm encouraging a lot of men to go for tests. Who HIV, not with diabetes, who HIV, because that's where actually problem is going to be.
Siyabonga kakhulu Mr. Nkomo varikurudzira vanhu kuti vaende vanoongororwa pavamire zvikuru kuvanhurume hanzi zvikuru varume tisitinotya kuenda kunoona kuti ndakamira papi saka tirikurudzirwa kuti tinge tichitora matanho ekuenda kunoongororwa vatiwo zvakare nyaya iyoyi kana ndanyatsonzwisisa pavakuluma nesindebele vanenge vabata nyaya yekuti vamwe vanhu vaanenge vakungopinda kuti vagadzire mari kubva muzvirongwa zvinenge chekuita neHIV AIDS zvisingananga ine kubatsira vanhu ndofunga kuti havana vatrust govere parunarege.
Yes, I'm told we've got Mr. Trust Govere of the National AIDS Council is the advocacy coordinator, Harare. Mr. Govere, good evening and welcome to the program.
Good evening, how are you?
Very fine. Tell us a bit about the World AIDS Day commemorations in Zimbabwe. What happened over the weekend?
Okay, lichatora ne rudi rudi rwamai weshona.
Okay, go ahead.
Tikosetimbisisane kana nechirongo. World AIDS Day tinoita gore negore.
Mhm.
Asi tiita gore negore izuva remso 1 December. Ratinoti rine zvinangwa zvina. Natinoriitira chekutanga ndechekuye uchidzana nekurangarira hama dzedu dzakashaya nekuda kwedenda reHIV. Chechipiri ndechekureza awareness on HIV and AIDS. Chechitatu ndechatinoti call to action. Tatarisa kuti HIV and AIDS ndezvipi zvatakuda kuti vanhu vange vachiita, ndezvipi zvatakuda kuti vatungamiri vedu vange vachiita, ndiye atinoti call to action. Chechina chekupedzisira izuva ratinoshandisa kutarisa yatinoti taking stock of where we are. Munhoronde HIV tinoda kuziva patari patiri kuenda. Saka ndozuva rakasarudzwa kana kuti rinopembererwa pasi rose kuti ritarise zvinhu zvina zvandataura izvozvi. Saka isusu seZimbabwe tinotenderera maprovinsi ese tichitenderera zuva iri. Asi gore rine takatenderera tikaona kuti Mashonaland Central ndo yaprovhinsi yaakuti tikomemorate World AIDS Day. Asi Mashonaland Central tinozotsvaga district rine denda yatinoti ndiro rine zvinhu zvingange zvichikonzera kuti HIV irange ichiparadzira. Saka mumazoe takaona kuti ihotspot. Atinoti mahotspot ndo maareas atiri kuti ndo ari kuparadzirwa HIV. MuZimbabwe tine mahotspots anokwanisa kuita 20. Mamwe mahotspots 18 acho anowanikwa kunana Mark South uko kwatakaganhurana neSouth Africa. Tozoti mazoe iri muEC19. Imwe yacho iri kuMashonaland East. Saka mazoe ndiyo yatakasarudza kuGrandia kuti tinge tichirangaridzana nevanhu veimomo tichivayeuchidza zvedenda iri. Mazoe inzvimbo inoitwa zvemaini. Atinoti maartisan mining kana kuti muchishona kana kuti vamwe zita vanoriti makorokozi. Ndo zvekare munoitwa zvekurima zvakanyanya. Saka vanhu ndinoda kuwirirana nemumwe kambotaura kuti pakati batwe yemari kana kuti kahomo zvinhu zvinonyanya kuparadzira HIV zvinonyanya kuparadzirwa pabonde, nenzira yepabonde. Saka tinoona vanhu vaakuita zvakawanda zvinoenderana nepabonde. Saka gore rino timu yedu yainge ichiti Know Your Status. Ndichireva kuti handichade kuti vanhu vazive status yavo paHIV. Pane zvimwe zvekare zvatakuda kuti vazive zvinosanganisira TB. Zvinosanganisira zvirwere zvepabonde atinoti maSTI. Zvinosanganisira kunyanya cancer yevakadzi nevarume nediabetes atinoti non-communicable diseases. Asi takatarisirana zvekare mati imimi chandingati seZimbabwe chatakanyanya kupemberera ndechekuti taapapi seZimbabwe. Kana tichitarisa muZimbabwe tinoti isusu tine vanhu 1.3 million people vari kurarama neutachiona hweHIV. Pavanhu 1.3 million people vari kurarama neutachiona hweHIV taakusvika pa 1.2 million vataisa pamapiritsi atinoti maARV. Vasara handi kuti hatisi kugona senyika. Vasara vanhu vari kurarama neutachiona hweHIV asi vasiri kuziya pavamiri. Saka isusu basa redu rataakuita nderekuti vanhu vari kurarama neutachiona hweHIV vasiri kuziya pavamiri vatestwe vombva vatestwa pachirongo.
Thank you so much.
Kana tavatesta vanobva vatetwa test and treat havachamirira havachaitesera.
Thank you so much. Wagoeri, rambai muri parunhare. Timbotora vateereri tine vateereri vaviri vari parunhare. Gibbs, ndofunga tine
vasikumbuzo moyo. Baba moyo, kunjani? Baba sikumbu siyaphila kakhulu. Kunjani kona ngaphe koli?
Hayi, koli unyana nje ngatiri vetumo.
Ungatini ke ngodaba lwe-AIDS commemorations?
Ya utavalele ethi commemoration kuyinto enhle ukuthi ikwazise abantu nokuthi abantu basetshe okusemizimbeni yabo okubakhathazayo okungaba yingozi empilweni zabo bafundise. But manje inkinga leyo ekuthi kunezindawo laphi njengoba loba betsho esinikeza ama-statistics le ndawo lakhe ezinjengakubola ufane emagushini lapho abangafiki khona wathatha kanjani ama-statistics endaweni ezinjalo okokuthi noma ngutitshala uyakwanisa ukuqeda 1 week engazangaza esikoleni kungela muntu owaziyo ukuthi utitshala onje ayange emsebenzini for 1 week senikwazi khonapho ngithi ama-statistics bathatha kanjani endaweni ezinjalo akunamgwaqo akunalutho ama-phone number siyo le ama-cellphone number bathengelwa ngabantwana jokuthi kodwa ubona ukuthi bathamise that information ema-head office abo basebenza kanjani
okunye ke gqiba khona
ya nokuthi abantu abagulayo khona abantu abathatha amaphilisi manje mhlawumbe ukuthi abalashwe kodwa ma besaqala lwana amaphilisi abakhulela kwesinye isikhathi baye befuna ukudla isikhathi esiningi ukudla kwakhona akukho isiyeli manje kayikho abantu basokola kakhulu kulona lelo dabo olunjengalelo basiza kanjani
okay good hayi simbuze ke ubaba khonapho esilayo ye so ke ubufuna ukuthi simbuze usakhona kumbe uyabambile
hayi ngingambuza mali nganginika ichance ngingambuza nama kunankinga
ye cela umbuze ngesikhiwa ngoba mbona zani isindebele ngingazi ingxoya sazi akuzama ukumbuza khona kuthiwa ngigobele
ugobele ngingambuza langesishona
ye
baba wasigobele fane nzimbo zakaita sekunanalupani kumagushini kokusinakana mota dziri kufambako uda kuti ndizive kuti ma-statistics pamunomatora munowatora sei panzvimbo dzakadei uye chechipiri kune vanhu vari kupinda lake vari kutanga kuchirongwa kutanga kupinda kuti vapinde mumapiriti vasina zvikafu like mvura hainayi kumasaiti akaita sekunana lupani senda kunana pinga zvandiripa muenzaniso kuti vanhu vacho munoita sei kuti muvabetsere nechikafu because vamwe vachona vanhu vasina kana cheuviri chinovabetsera hamene kuti imimi sevanhu vehurumende munoita sei kuti vabetsere kana
vachigoere mungapindura here nai baba
ndinotenda mubvunzo wekutanga
yekuti
tinoziva sei tinoita yatinoti pachirungu mathematical modeling tichishandisa vanhu vanoenda kuchipatara tichishandisa masurvey atinoita kupera kwemakore kana anoita mashanu kana kupera kwemakore atinenge takatara tobva taziva kuti nzvimbo idzi saka tati kuna analupani munhu kana achinge apinda patreatment yezvinoizvi pari zvino nekuda kwezvatinowana atinoti maresources takati shistei focusi mbichana tikati ezvinezvi chikurukuru kuisa vanhu pamushonga kana taisa vanhu pamushonga unoziva kuti vanoda chikafu asi sehurumende tine vanhu vatinobata navo vanotibatsira sehurumende vanokomplimenda maefforts edu ndo vanhu zvekare vatinenge taakutsvaka kuti kana isusu taisa vanhu pamapiriti chiuya iwo mupe chikafu kuvanhu saka isusu tine madepartments akawanda ehurumende hatisi kuti tiri kugona zvese asi panutritional support tinozviziva kuti munhu kana achinge apinda pamapirizi aakuda nutritional support asi pari zvino hatisi kukwanisa senational health council uro sehurumende kuti munhu wese apinda pamapirizi tobva tamupa chikafu chikafu tinenge taakutsvakawo kune vamwe mapazi anotibatsira kunyanya ikoko tine madepartments ehurumende anenge achishanda ikoko saka denda iroro rechikafu rikazivikanwa vanhu ivo vanobatsirika
thank you so much tine mumwe muteereri tina mufundisi moyo vari parunhare makadi mufundisi moyo
baba makadiko
aiva tiri mupenyu ngoti dimu tinzwe zvamakatakura
zvakanaka ichikutanga regai nditende vagoveravo ndine mubvunzo mumwe nekurudziro dzingaita mbiri mubvunzo wandinawo chikutanga regai nditende zvangu nezvezuva yekurangarirwa kwaro tira kutenda zvikuru nekubatsiridzwa kuri kuitwa chirwere ichi nokuti tiri kuona mazhinji dziri kurarama zvasiyana nekudhara kuya pakambopinda dambudziko chipedza vanhu vakawanda mukati menyika yekwedu tinoda kutenda zvikuru nana vagoveri nevamwe vese misangano yesenta izvozvo mubunzo wandina wanisanda zokurudza zvo ndiwo kuti kunyenya vari kunze kuno kwenyika ndaona vanhu vakawanda zvikuru vanenge vachiva nedambudziko rechirwere ichi kana vachipuwa mapiritsi ekuno kunze kuno kuti like kuno South Africa ndoona vazhinji vachizopesa vakaenda kumusha vane imwe situation isingatarisiki tobvuma kuti zvinokonzerwa nekuti kusiyana kwenzvimbo iri bhozi vazhinji vanoenda kumusha vakurwara serious vaive vanogona kusvika vachiita zvakanaka vachipora vari kunoku vakarwarira kuno vakapuwa mapiritsi kunonzi yaakaundi wati here zvokuti zvinonga zvatomuramba zvokuti munhu utozongomuendesa kumuti amene akapora asi asvika kumba achipora saka mubvunza ndobvunza kuna wagwiro zvinokonzerwa nei kusiyana here kwekuti ari kunze kakuti ari muzimbabwe kakuti mapiritsi iwo pachawo anomusiyano here kuti uri kunyika iri kupi kakuti iri kupi bhozi ndaona vanhu vakawanda vatinopesa chiti vatinokuro kuti achitopesa vaenda kumusha nokuti padai padai saizvozvo ndobvunza ndaozobvunza chazotera zvangu paredhiyo nenguva yopesira imwe nhawaenda kutaura nezvayo ndirokurudza vanhu vakawanda zvikuru vekumusha vese vakateerera chere nevachazodownloada panguva inotevera kuti zvinhu zvakakosha zvikuru kuti vanhu vagone kunwa mapiritsi avo nokuti tiri kuona vanhu vakawanda vari kusvika pakutukisa zita rajehovha mwari vachinge varegeswa mapiritsi akafana neHIV iwawa kana nekusarapwa zvimwe zvii zvakasiyana siyana vachinza takuitirai munamato zvapera tinogona kurapa zvoi zvakafana neizvozvo tiri kuona hama dzakawanda zvikuru dziri kufa dzarega mapiritsi nongorwara zuva rimwobva atofa sada kukurudzira vanhu vakawanda zvikuru nesiwo tiri vanhu vanonamata mwari tionyengetera vanhu tichiudza vanhu nezvemwanzo emweya mutsveni asi kuti panhu yakafana nekuti kana vanhu vachinge vane zvirwere zvavainazvo zvimwe izvi hazvinei namwari zvoda kuti vanhu varatwe pakurapwa kwavo nokuti zvimwe zvodo mwari uroya ungaindi kundopuwa mapiritsi kana kurohwa nezvitokoti kana nedzimwe nhamo hadzinga di mapiritsi kana umwe uromba udi mapiritsi unotoda shoko ramwari saka zvimwe zvirwere zvakafana nezveHIV vana kenza nezvimwe zvakasiyana siyana notikuona vanhu vachiwanda vachinzi ha ndakanzisiya mapiritsi naprofeti kakuti namufundisi wangu chichi asi nokufamba kwenguva vanogona kufa nenhaye yekuti vamwe vanokwanisa kuona kuti viral load yavo yapera pasaisina aisi pa1 kana pa2 kapa4 vobva vati a ndakanochekwa nemadhokuta kunonzi ropa rangu ranaka vobva varegera mapiritsi vanokusvika pakufa saka ini zvangu samufundisi ndinondikurudzisamadzaku dzakatesa kunze uko kuti kana makabatwa chirwere ichocho rambai muchinwa mapiritsi enyu musagona kumira nekuti nhasi unotikuona wakawanda vari kutukisa zita ramwari pose pose kunzi
ndakaregeswa
namufundisi saizvozvo
thank you amoyo regai tinzwe tichakupai mukana kuna vagoveri vakupindirai tine mumwe muteereri ari parunhare izvozvi
zvakanakai
thank you so much tina vamanhanda vari parunhare makadi
ndiri pavangu vane vajonga handizvo kuti munani navadari venyu mese
ndina vagibs dube ndo vandinawo pano asi tine vadare vatrust goveri vekunational aids council navadhumisani nkomo vezimbabwe adventist aids ministry saka vamanhanda ndinotemba nemi muno ndoziva kuti makarova neshona munobva marova futi neisindebele
ndiri pavangu vane vajonga handizvo kuti munani pagona vadari venyu mese
halo vamanhanda muripo iri parunhare halo ndofunga taita dambudziko nenhare yavamanhanda tiri kunzwa iri kudzokorora zvavambotaura ndo zviri kudzokorora regai tiedze kuvafonera zvakare
tiende kuna Sikhumbuzo I think is still holding
taura navo tinzwe
okay baba Sikhumbuzo moyo lokukona cimwani ukona cimwani baba moyo
bendicela ukucontributa lapha
contributa kunapa baba enkomo
ndifuna ukucontributa kuzikhulumi zonke zona ezizikhulumileyo including this guy wenaka I think I can also speak shona
maybe
alright okay maybe I'll start with umfundisi ngiyabonga ngecontribution yakhe mina ngile 29 years ngadiscover ukuthi ngi-positive and ngile 15 years nginatha ama-ARVs and ngiyabonga ngokukhuthaza abanye abafundisa I've heard a lot of stories and ezinye yazazi ukuthi zilamanga phakathi and labafundisa abasuka badike umuntu ukuthi you are now negative isilogan esilaso thina sinatha sikhuleka tinomwa tichinamata oro tinonamata tichimwa so we encourage kuti we rather pray for someone kuti akwanise kusvika pakunotorwa matablets than kuita mastories yekudeclare someone negative present atisati tane munhu one atova negative in any way, whether through tablets or whatever, namato and so forth. We've had a lot of stories and we've discovered with Mamacho ane kunyepa. So I'm actually encouraging people very positive. Never attempt kusiya ma tablets. Imwa uti urara. And I'm encouraging men, let's not be proud. Usatombonyare vamwe vanhu vakaona varipo munyika kuti usipongwisa vavanto ovathole vekhona elizweni usufiti senzisekele kunata not. And then bese mbuya kumoyo from Johannesburg akati buza ugovera ndzavuya kuye futi ngikhuluma ngesishona because I believe NAC it's now a private organization. They are running their own business, making their own money. They don't care nevanhu. I will support my statement and put out. As it is now, pane havoc iripo kuma reserve. A lot of people have actually defaulted my tablets because of Ninya HCAP. I'm taking second line. You can't take second line or Usina Chikaf. So you need food. And besides the second line, first line, all my tablets and my ARVs, they need food. And the NAC, they are actually driving expensive cars, vanotenga, vanochinja motor every year, and they are doing a lot of my allowances. Even now, we are talking of whatever their program, I don't know whether they picked two or three people, very positive, going to that cousin function. And I'm tend to give NAC is doing nothing on addressing my problem. Because man, we as soon as Twitter and Nenya ends there, and if I'm one to touch the kumwa, because if I take my tablet, and then those who are in Dara, you know, so you want to go. And you have got no excuse. And if you are saying, Tiruku commemorator, 8 day, Tirangara and Wagafa, what about the orphan Wagafi and Iman Wagafa? You are not even attending to those. You have your own program, and you make sure with the Murwitama program, Pamunono Itaji, Pamunono Itamat. NAC is no longer serving. And I wonder, it's unfortunate whether this government might take another action, Yogu Inyaso Wongorora, what exactly is happening, NAC. Problem here, Tinayo, Kuma Reserva. People travel long distance, Wachino Tuakama ARVs, 10 kilometers, 20 kilometers. And can he explain, Iwa Govera, what NAC has done, Kutivan, Wakwanise Gwasesama tablets, Paduze? And at the same time, helping run, which Wakwani say, Wumwa. Do you know, in Zimbabwe, we've got a lot of people who are very educated and people who can write my report, false report, but my voice is if it's a true report. Whatever NAC is reporting is not exactly what is happening in Zimbabwe. And we have a lot of high rate. What are you doing? Nenya Elana, because statistics are very danger from 10 years, which end up in 22. And a lot of akuna ma programs akadaro. And do you know what's happening now? People are now very clever, including NAC. And the NAC, I'm standing, I can even stand where the Chiku challenge, you have a very big problem. My programs, you are just doing your own program, but you are not attending to people. You are not attending, especially in the Noto Chema Nilan Waruma Reserve. Abantu abasema kaya, abatoli kudla, and then atoli kudla, by a default like my tablet, Bahamba Imango emide traveling long distance to seek treatment.
Yeah. What to get agopendule ubaba kobera.
Va govere ndofunga manzwa zvataurwa navankomo pamusoro pe zvavari kuona zvavanofunga zvoda kugadziriswa pa National AIDS Council. Munga pindura.
Chatanga kupindura nezvataurwa navankomo. Padinenge ndisina kupindura ndinovimba muchandiyo chidzi.
Okay.
Nekuti ndandisinganyire pasi ndanchisa mupfungwa. Chekutanga ndechekuti National AIDS Council ndichati vateerere vazive. National AIDS Council parastatal kana kuti department riri pasi peministry of health. National AIDS Council maoperations ayo anodependa neyatinoti AIDS Liaison. AIDS Liaison yatinowana inobatirwa kuvanhu vari formally employed. Saka paAIDS Liaison yatinowana ndeyekuti 50% yacho utori mutemo wecabinet wenyika. 50% wacho tinotenga mapiritsi. Atinoti maARV, zvine chekuita nemaARV. Pa 50% yasara they attack with anonymous prevention activities. Yekudzivirirawo nekukurudzira vasati vabatwa neutachiona kuti vange vachishanda vachishandirwa vachiwana maservices kuti vasabate utachiona. Saka se National Youth Council ndiyo mari yatinoshandisa iyoyo. Zvatinoita zvese zvinoongororwa zviri pachena zvekuti vanhu vari semuteereri atanga apedzisira kutaura. Tinoimba kuti vanogona kuongorora zvese, tinoauditwa every year. Ende maaudits edu anoburitswa pachena mumanewspaper mumachii. Dzimotikari inoshandiswa neNational Youth Council tinodziwana dzakapedzisira dzachona, tinodziwana atinoti mapartners anotipa kuti tinge tichibatsirikana. Iye zvine zvitaane makore anodarika mashanu tisina kushandisa mari yenyika yatinoti aid levy kutenga dzimotokari. Hatina izvezvi, Pitori nedambudziko rekuti mota dzatinadzo iye zvinezvi kuti tidzitenge tinoda foreign currency. Saka iye zvinezvi hatina, taane makore anodarika mashanu. Asi chinoitika padzimota dzinogona kunge dzichioneka kana tichifamba semafambiro eHIV, anogona kunge paine sticker rehurumende, poita sticker reNational AIDS Council, poita re kumapartners atinoshanda nawo. Handi mari yeAIDS levy inenge ichishandiswa, imari yemapartners anenge achitoti basa rienderere mberi. Toenda atinoti malong distance, zvipatara zvose zvemuZimbabwe, atinoti mapublic health institutions, zvipatara zvehurumende zvemakanzuro, zvaakukwanisa kuisa munhu pamapiritsi pasina chiremba, uye munhu achitorera mapiritsi ake pachipatara ichocho. Saka zvipatara zvose vanhu vaakukwanisa kusvika, atinoti mapublic health institutions, makliniki ehurumende neekanzuro. Kune vasingagoni kusvika, pane atinoti makags ekuti mucommunity vanobatana vari pamwe chete, vangave 10 vangave 15, votuma munhu mumwe chete kuti anga achienda kuchipatara kunotorera vamwe vese mapiritsi 3 months zvichienderana nachirembawo kuti avapa vechii. Saka munhu iyeye ari 1 anoenda unotorera vamwe 10-5 kana 15. Ndoo zvatiri kuita kuti vanhu malong distance anga achiita mabiki, kana kuti kune nzira, kana kuti kwaakunaya kwaakuita sei. Then toenda pamaorphans anonzi akasiyiwa nedenda reHIV. Isusu seNational AIDS Council tati pane imwe mari inenge yasara, tinoiisa kuhomwe yehurumende inonzi BIM. Gore negore tinoisa mari inokwana 1 million ichienda nekumhiri kuti ibatsire vana veBIM. Vana veBIM ava kana vaakubatsirwa havazoudzwe kunzi iwewe mingi nanga mari iri kukubatsira yabva kuNational AIDS Council, but homwe yeBIM ine vanhu vakawanda vanoisa mari dzavo mukati imomo, kusanganisira National AIDS Council. Ndopatiri kuti BIM kubatsira maofani. Isusu taitombozviita zvekuti taenda kunosarudza vana vedu, but bataona kuti takawandisa tinojubriketa maefforts. Regai tiise muhomwe imwe chete yehurumende inonzi BIM. Department rehurumende rinoita nezveBIM roita izvozvo. Chechimwe chataurwa ndedzemachechi. Machechi tinoiti sleeping giant. Nearly 80% yevanhu vemuZimbabwe tinoziva kuti musi wesvondo kana Saturday kana china kana chishanu vanoenda kumadzichechi. Saka tiri kutora vemadzichechi tichivatsanangurira zvinoda kuitwa muHIV, kunyanya zvavataura izvozvo kuti vanhu vanozenge vachinzi vapora. Chinoitika ndechekuti munhu kana achinwa maARV yake akaanwa zvakatarwa, anezenge aakutarisirwa kuti mwedzi wechipiri wechitatu achinge anwa, viral load yake, uwandu hweutachiona huri mumiri hauchaoneki, kwete kuti asisina HIV. Ndo panonzi munhu aakubuda achiti inini tarapwa. Saka ipapo tinenge tichikurudzira vemadzichechi, vakuru vemachechi tiri kuvatora vese tichigara navo pasi. Kutaura kuno tine rubatsiro rwatiri kupuhwa kuti tinge tichishanda nevemachechi, asi tinoziva kuti vemachechi vawandisa zuva nezuva, kana kuti svondo nesvondo panobudawo chechi dzabuda, taura zvadziri kutaura. Asi tine maorganization atinoti maumbrella bodies dovatiri kunyanyoshanda navo ivavo, but tine danho ratinoziva kuti kune machechi anomuka nekumuka, asi boden dambudziko ratinari remachechi yani. Touya kuvanhu vavataura kuti musi uyu vanhu veHIV here vakadedzwa kana kuti chii, tine program yatinoti meaningful involvement of people living with HIV. Vanopuwa mukana musi iwoyo wekutaura zvavanoda kuhurumende, wekutaura matambudziko avari kusangana nawo. Saka vakuru vavo vakapuwa mukana wekutaura, ende chimwe chinhu chavakataura ndo chiri kutaurwa chefood. But tiri kuti isusu homwe yedu seNational AIDS Council ndingatokupei nemafinga kuti pagore ezvinezvi tinenge tichitarisira kuti tichatora kana kuti 35 million, 39 million ndo yatinowana. Asi tinoramba tichiti homwe izuva iri tinenge tichishevedzera kuhurumende zvekare, ende zviri kuita vanhu vari kufona tinozvitenda senaki kuti vanzwiwewo nezvatine voice redu rinzwiwewo kuti tiri kuti chipanyaya yemari yemaresources mari yatinayo haikwani. Asi chitibatsire kuti kana tichinge taisa vanhu pamushonga vange vachiwana chikafu, ende voice redu tinoritenda kuti rirange richibuda seNational AIDS Council tizikanwe kunzi izvi ndezve chokwadi zvatiri kutaura. Saka ndinoti muchidimbu ndinenge ndapindura mumbunu kana pane imwe yandasiya ndogona kundiyeuchidza ipapo.
Thank you so much. Aiwa, tichapawo futi mukana wekuti muzotsanangurana nerurimi rwechirungu kuitira vamwe vagozonzwa. Then tichapawo futi mukana kuna vankomo kuti vange vachipindura pane zvamataura kana kuti vange vachitsinira. Iye zvitombotora mutereri, tina vamanhanda tavabatisa kwekanguva. Vamanhanda makadi? Halo, vamanhanda? Halo? Ndofunga nhare yevamanhanda inenge iri kunetsa nhasi. Vamanhanda?
Yeah,
Gibbs, I think his line is a bit of a problem.
Mm-hmm.
Okay, what Mr. Govere just said is in a part that the National AIDS Council is a department that falls under the Ministry of Health, so it's not like an NGO. And then he says it's funded by the AIDS levy, and they use 50% to buy ARVs, that is from the AIDS levy, and the other 50% is for the awareness campaigns, and they are audited. So it's an open book, the way they use their funds. Then he says on the issue of vehicles, partners do donate vehicles.
Mm-hmm.
And on the issue of long distance, he says most public health institutions around the country are now able to prescribe ARVs to patients. So that also helps patients from walking long distances. And he also says patients form clubs, so they can send one or two people to go and collect on behalf of the other members.
Mm-hmm.
And on the issue of churches, he says and NCA, the National AIDS Council, not NCA, the National AIDS Council, they say they are working with many churches on the issue of awareness, and they encourage people who are taking ARVs to stick to their prescribed programs. And also their organization is helping with their funds. They fund BIM every year. They donate about $1 million to the basic education assistance module, that's BIM.
Mm-hmm.
And I think that's a part of what he said that he will expand when we give him another chance to do so. Tinemuteereri parunare ndofunga. Hello.
Hello.
Ndiya nao. Sorry?
Ndivastole.
Vastole, muda kukuluma here kana kutaura kana kuspika?
Kutaura seizvozvi.
Itaura ibva makuluma futi.
Zvino ndinenyaya panyaya muri kutaura iyoyi.
Yes.
Iyo kuti dambudziko rinonyanya kunetsa, rinonyanya kuti tirwere zvendavi chinzwa nzvimbo dzadzichinzi dzema hotspot. Kuita mahotspot enyaya dzemuka zvonyanya zvimwe zvinodrivha zvinhu zvese kuti zvisvike paextend iyo kai. Ichikuishini yamamira anenge akaita zvunhu. Munhu usati wanzwa kuti vanhu vari kuneseka kana kuti unenge usati wapinga mari haugoni kuzviona. Saka ndaida kuti dai vajonga pavakauya paya towards my elections makamboenda kunonzi kuruseva chireko makandoonawo chii chiri kuitika. Kana some of these places dziri kutaura maindoonawo kuti kuvanhu vanenge vachineseka kuti iko zvino kuno umwe munhu asitorina kana chokudya. Saka zvinozodrivha kuti munhu aite zvinhu izvozvo.
Asi ndofunga kana mambo terera vagovera vachitsanangura kuti sedunhu ravataura masports avataura kuti mahotspots vapa tsananguro kuti sedunhu remazowe rine zvikonzero zviri kudrive kuti dambudziko reHIV ringe richikwira. Vataura nyaya yekuti kuri kukorokozwa, saka kunowanikwawo mari zviri nyore zvinoita kuti nezvikonzero zvamuri kutaurawo imi zvenzara vamwe vanenge vasina mari vazopindawo mukunge vachiita ushamwari nevanenge vaine mari vopedzisira vaita zvepabonde zvisina kuchengetedzwa.
Paita huchikapo vanomhanyira huchi uhwo, mari iyoyo kandi ndiendeva kuti irarame.
Saka
paita huchi ndo patinounganira, paita huchi ndo patinomhanyira.
Ndikutotsanangura kuti zvamuri kutaura zvatombotsanangura, ndikutokutsigirai kuti vatsanangura vagoveri on that one, kuti no dambudziko iro ndo rimwe rezvinhu zvinodrive kuti HIV iwande mumatunhu makumi maviri avataura vati mahotspots. Taura henyu.
Zveshuwa, ndo zvinokonzera zvakaenda kungo nditaure kuti ndita ndo zvinhu zvinokonzera kuda epane chinhu chaigona kuita. Taiwana rubatsiro rungabatsira kuti vanhu vaone zvinhu zvinoavhoida kuti vanhu vazoita zvinhu izvozvo. Ndoona zvinhu zvingaita zviri nani.
Thank you so much, Vastole. Vari kufona
vari kuva tonzwa kuti izvo chapesendeji yacho yakutoramba ichikwira, saka tatokanganwa nezvazvo izvizvo.
Yeah, because
zvino zvobva zvatanga futi kukwira nokuda kunetseka kwevanhu.
Kuvarairwa ikoko ndo kunoita kuti makonzo kana inda zviwande mumba nokuti takanganwa nezvazvo.
Zveshiwa, mundifonere mangwana pa live talk.
Ndizvozvo.
Ndine faira, chengetai nhamba dzangu muzondifonera mangwana. Ndine faira yanoda kutaura pano mangwana.
Muri kupi dunhu ramuri?
Ndiri kumasvingo.
Masvingo, imi muri kuonawo basa riri kubatwawo neNational AIDS Council here nemamwe masangano panyaya yatiri kukurukurawo yekurwisana neHIV AIDS?
Yaa, zvinooneka.
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 Aiwa, tinotenda zvikuru Vastole, morara zvakanaka.
Zvakanaka.
Igibs, Mr. Stole.
Masvingo netara.
Yes, Masvingo netara. He's supporting what Mr. Govere said about those hotspots. He's saying because most rural areas, people are like poor, they are facing hardships.
Mm-hmm.
So if somebody comes like a Korokoza with money, he's bound to entice whoever he wants, and that's how HIV is spreading. So he says the hardships people are facing mostly in rural areas are one of the drivers of this prevalence. I think you can bring in Baba Nkomo.
Yeah, Baba Nkomo, ngase sikhangela ke ukumemetheka kwegciwane lengculaza. Kudala kwakho lalokhu kuthiwa abstinence, ukuthi umuntu ume ukuthi uye emacansini uze ufike iminyaka kumbe engu-18 kumbe kusiya phezulu. Kambi abstinence yena leyi kuyasebenza kumbe sokwabuya lezinye inhlelo ezithize?
Yikuthi bengisase la ma-issue lo this guy from NAC, but yena ngisawukhuluma later, but uhluphe esilalo khathesi eqinisweni elikhona. Mina bengifuna ukuthi this guy kuthiwa ngkoumbani
ugobera
from NAC kumele avume ukuthi eZimbabwe we still have a problem of HIV and AIDS lokuspreada kwayo. Abakamanage ilutho. Of course, they've got some report, very appetizing reports. Aveza ukuthi they are doing something. Kasani ukuthi kulonkulu phane something okwenziwayo. No. Izisi akasikwani lokho. But eqinisele khona, we have a problem. I-abstinence, you are talking of abstinence, that language in Zimbabwe no longer exist. What they are actually promoting, they are even encouraging abantwana at the primary school level to use condoms. That's the language. I've attended a lot of seminars being done by NGOs, even in school. If you are now active, please protect yourself. Talking to kids. I believe myself, angazi ukuthi abantu ba use ama condom to protect themselves, but we should be preaching the abstinence way, because that's the only way engasincedisa. Let's abstain and wait until you are mature and usukwazi ukuthi I'm getting into marriage and that's where lapho engizaqalisa khona whatever activities engiqalisayo. But iZimbabwe kathesi, that language abstinence no longer exists.
One second, Baba Nkomo. Baba Nkomo, one second. I think lapa, that's a very critical point. Let me go to Mr. Govere. Mr. Govere, in English, can you respond to what Mr. Nkomo is saying? Because he's actually alleging that you guys in the National AIDS Council have actually abandoned the abstinence kind of campaign. And now you're even encouraging kids in schools to use condoms. So he's got an issue with that. Can you respond, Mr. Kovere?
Okay, thank you.
Yes.
What we've done is National Aids Council, one of the major mandate for National Aids Council is to coordinate the HIV and AIDS response in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So there is a mixed or a misconception about the condom use in schools. What we do in schools, we are very happy that the government has supported us to introduce a curriculum in the mm-hmm. schools so that from preschool we start to teach about HIV and AIDS. And we take them through stages. There are certain stages in the school, in and out of school, where we don't talk about condoms, where we talk about what is HIV, how is it transmitted, taking the kids from one stage to another. So the issue of condoms in schools is a misconception, which is not there. What they are taught in schools is an HIV and AIDS curriculum, which meets the needs of a person at every stage of life. We know that with the children, we are being born HIV positive. They get it from their parents. So when they get into school, we then teach them about HIV and AIDS relating to their needs and their stage in life. There is nothing about every student in school being taught about condom use. We still have, we call it the ABC strategy. We still have abstinence. And if a person fails to abstain, we then say be faithful. If a person fails to be faithful, then we say condom use, depending on the age and the stage of that person in life.
Mm.
Then,
just lastly, yes.
We have, answering to other problems, in short, we have, there's been a question about the people who are out of country, they come in bad state and so on. As a region and globally, we follow what you call World Health Organization guidelines. We have the same treatment regimens in all those countries. But what we've discovered is that other countries, they demand a person, an immigrant, to show their passport, to show what. So these people, some of them, they shun these public health institutions because they don't have proper documents. So we are working with other countries. It's now not a requirement for person when he's requesting health services for the health service providers to demand the immigration status of that person. So they end up going to private doctors, to private or to street vendors and so on to seek for treatment. And these people, when they go out of the country, we encourage them to take treatment. They should explain that they are going out of the country for 3-4 months or so that they are given the stocks or the drugs which last for the period they are out of the country. But some of them, they are not open to talk about their immigration status where they are. That's where we find problems, where they change the regiments, where they want, and they come back in bad state. And we are also very happy as National Aids Council that we've formed what we call community monitoring groups. These community monitoring groups are groups formed by people living with HIV who are accessing treatment so that they move around and see what we are seeing as a National Aids Council or as government. Is it true? Is it what's on the ground? Are people accessing treatment? Are people accessing all the services which we are seeing? So these community monitoring exercises are carried out quarterly in all the provinces. These are independent people, so they come forward, they tell us their challenges, and we try, and they present it to Minister of Health and to NAC so that we solve those challenges. Mm-hmm. And the other thing, which is Zimbabwe, we should actually be celebrating that Zimbabwe is one of the countries which is considered to have successfully implemented HIV and AIDS programs. And many countries are coming to Zimbabwe to learn about what we have done. In Parliament, we have two committees who specifically look into HIV. Mm-hmm. We have the thematic committee on HIV and AIDS, who are the senators. And in these thematic committees, we both have, it's our political, we both have equal number of MDC MPs, equal number of ZANPF MPs. And when we are talking about HIV, we are very happy they don't take their political lines. And they've been assisting, they've been carrying out their oversight role. Mm-hmm. And at Law House, we have a portfolio committee on health and child care. And these committees, if you see, they are chaired by MDC.
Mm.
But they don't form political lines when they are coming, when you are working with them. They are the state members, and they come, both MDC and ZANU-PF. They don't take political lines when they are looking into this. So we have, is I can assure Zimbabweans that we have many oversight bodies who look into National Aid Council and see to it that it's implementing its mandate.
That
apart
is,
from
yes.
the audit,
but audit,
we have also parliamentarians, we have also NGOs who also look into that.
Thank
so
you.
I think I partly answered into that question.
Thank
just hold on. Tingo Toram Chere, Zoka Kwamuri, Eva, Govere na Wankomo. Tina, wa Donald Mamboma, pa South Africa. Magadiwa Mamboma. Aiwa tiruwa penyu mambo tibate itaitra utumuwane muka no kutero kuta urwa tisa tita kuti mutaure chimbo tipewa za mwina
ina ndi ori moyo nyangini kabata kumachirongo wa chitanga wa kachite
yee
tatu dauta wanecho kuti mkoma ide urumende eduka yae gona kuti ma NGO ashande asina kushungwa maloko
yee
Nukuti ma NGO tikatika tindua tinongora anongo batira. Mkatika kuti office ya president ya jayepepa ya njini. Ndia gara chingo batira nyange wakati pani ma sanctions pani chiba. Tinongo na Amerika ya gara chingo batira Zimbabwe.
Mm.
Bakare. Mieti nuna ma NGO waka wanda Oxfam, Care, Plan. Ndua ninyo ya kubatira. Saka iyo government bachayoka. Ino gona kaya kutara kumashure yo pa wano muda kubatira mkana. Vasina kusu. Vasinga shandi vachitevelegwa. Tevelegwa. Masi ya oo. Anakujipa pasurunga. Vangu shita. Vangu shanda wakasununguka. Yonasa kutiro noti yo government. Bachayo tika tita wano nyo nyei. Tua wachita atinamani. Asiyo wa umota zino dura wano tenga. Saka. Kana tazika pane zino loba zino batira rujinji. Ndio panuta kwa kuti masanction zanta obstacle. Mati kana zingu wa zino zawo hivo. Ila kishari davo, haa mota wano tengira na pachavo, haa zino dhula. Saka, nga isa chata siriku urumendi, de, urumendi ya chata siriku create environment inenge ya kana kama. Yukuti ma NGO andao batira zivanuka, haa batire mune. Tika tata chara nga rita gore ya vama lule kipawewa gafi na kumasingo. Saka tumbura amba ma NGO kuti aobarite kumasingo. Saka, hey, urumendi sari yangu kwanza kuti manechi doso kubatira. Tino zati kuna wanda chesa mba batira. Tenda reja ya hibdui. Rizikire. Ndiye ndakubitokumira kuti patiwe ma outreach kumunamisha kuti kumamisha kwagara kune challenge kuti imwe nzivo hatosikiki hakuna mugwagwa inosikako. Angarango sarira kumashure like nzimbo dzakati pana dinga. Saka mjanga kuti kweyo kana mumwe munhu anenge asinga tombozi kuti zvakamira sei pa HIV kana kuti chii singa dei naita ma outreach akawanda chaizvo. Mosika kumaruzeva kune vanhu vanenge vari pana mpini wasoto kana haya akasarira sarira. Vaningu wafunia hivu ziwa, wafunia kwa sikuwa ni access to information kwa mapepa, wafunia kwa sikuwa, wafunia kwa sikuwa na radio, chaya vaningu wafunia. Saka dee urumende yaita zirongwa, saka ata roji famba chipinda mwana. Hana kutima NGO atukuta wana sawo, apinde mwana. Iyo urumende chwa pa mkana, unungu wakasununguka, wafunia zushande wa chitito matanga ta feta, wama ima NGO anobasira. Wana sotu zunga basira mgoma jonga.
Thank you so much, Mambo Matinu. Daira kuti... National AIDS Council wari kunzwawo izvozvo pamwe chete neve sangano reZimbabwe Adventist AIDS Ministry varipo pano pachirongwa tina vagovere navankomo todaira kuti vanzwawo kurudzire yenyu that's Donald Mamboma one of our regular callers and listeners he is saying that government must allow NGOs to work freely in Zimbabwe that will help in the fight against HIV, AIDS prevalence, and also he's talking of outreach programs in rural areas. He says this will enable people in rural areas, mostly those in remote areas, to know about their statuses and also to know about the HIV AIDS epidemic. So you can get in.
Baba Nkomo, sihambe ku team yalonyaka. Team yalonyaka kati siti know your status. So kuzima kanganani kuti umuntu abe kwazi ukutume njalo emzimbeni.
Okay, maybe before I comment lapo,
yeah.
I just want to come kuna Mr. Govera.
Mm.
And if we can enjoy Vuma, because I know myself, I suspect myself with my auditors, Avano Chaga, Avano Abadaramari. In the end of the day, auditor Abadaramari, he cannot say anything. Why can't Ivo Varege kutsvaka those auditors? But it's public. Can you bring auditors? Pamunozoona kuti we are transparent. The individual is not. Fine, you've got cars, zvamunopiwa nemapartners. But you've got cars that is zvamunotenga using the aid level. And I'm saying, because I'm an activist, I've been actually pushed away, you know, you talk too much.
Mm-hmm.
But I'm challenging that. And again, he's saying, my public hospital. Like, you're talking of a public hospital who reserve. Bamwano ifambira 100 kilometers. And you are saying, who sponsors that person? Anopamba chinotorera vanhu my tablet. End of the day, kana mari isipo, which means these people havanozokwanisa. Are you as NAC doing something to make sure kuti vanhu, even those team vanhu vasarudzwa vacho, vanosapotwa nemari so that vakwanise kunotorera vanhu, as you are saying? But inini, I'm just seeing you uchitaura as somebody at the head office receiving just reports, not knowing exactly what is happening on the ground. People are struggling. People are suffer, especially when it comes to eating. And then coming to the theme, know your status. Like what I've said, I'm a man, and I know I've seen men, I've worked with men. I know a lot of us, varume, tirikutadza kunoongororwa. It's a good encouragement. But most, I will encourage, because a lot of men, lonke bengazama status abo ukuthi they are HIV or negative. I'm encouraging that before going to diabetic people, they don't have any problem. They don't have any problem with other things. That's why we've got other clinics where people are treated syphilis and what other diseases. But the problem is knowing your status, being positive or negative. We are encouraging men. And as men, tinofana kuto encourage other our friends, even nevana vetu, so that tikwanise protect her. Because most women do very vulnerable. Because if isusu varume tisingakwanise kunotestwa, which means vakadzi, because mostly vakadzi ndo vanotomhanya kunonotarisa. And I've discovered with the program Kulmani station, whereby, some women were saying we are positive, but we are afraid to tell our men. I'm saying more should be done, especially when addressing the issue of knowing you said it's special to men. But I still have got a lot of questions with NAC. NAC, they look for their own auditors, and those auditors, they speak their own language. Why don't you even bring it? Myself, I still believe NAC, they abuse a lot of money. Why don't we have auditors even outside the country so that they can say anything? We have actually investigated.
Uh-huh. Yeah. What is the chance of Pendulege, Ubabu Kovera? Mr. Kovera, I think you are hearing the accusations. This is a serious accusation that you are actually driving Porsche cars. And secondly, you hire some auditors that you pay in order to, you know, seal whatever you're doing behind the scenes. Can you react? We are only remaining with 2 minutes, but do it under 1 minute.
To do that. The first thing is that National AIDS Council will receive aid levy. We receive funds from other donors. These other donors are international donors like Global Fund. Global Fund, they send their own auditors from outside the country. They select them using their own criteria. Then they come into the country and they audit what Global Fund resources were used to. So there is no, I think you can see, there is no buying of auditors. Then the other thing, if you see someone, a resource person with resources, continuing to pour resources into the national response, continuing to pour resources into HIV and AIDS, like Global Fund, it simply answers that they have confidence that their resources are being used to what they are intended to be used. And these resources are not poured at once. They are poured in batches.
Thank you, Mr. Kovere. Mr. Kovere, sorry, we are out of time now. Sorry, gentlemen, we are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Trust Kovere of the National AIDS Council, and Mr. Tumisani Nkomo, President of the Zimbabwe Adventist AIDS Ministry, Zimbabwe. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C., saying, watch more shows coming.
Thanks also to our listeners and viewers. Join us again tomorrow on Studio 7. This is Jonga Kandemiri, Njitimurari Rakanaka, Rambai Muinesu, Zirongwa Studio 7, Deshwe New.